zvandingataura ndezvekuti makakatanwa achiripo sezvamunoziva kuti pane mapato akati wandei ari kutarisirwa kuti ange achipinda mubatanidzwa wehurumende. Chiri kunyanya kunetsa kubva pane zvandakawana muvhiki rapfuura ndechekuti pane mapato ari kupika kuti isu hatifi takashanda nemapato akati. Ndokupai mienzaniso wekuti mapato Economic Freedom Fighters neUmkhonto weSizwe vari kuti ivo havakwanisi kupinda muhurumende inenge ine bato reDemocratic Alliance. Imo zvakare mubato reANC tinoona vakaita musangano wavo vhiki rapfuura pakabuda matimu maviri. Pane rimwe divi rokuti tinofanira kuumba hurumende nevamwe vatema, saka ndoma makakatanwa aripo.
Asi pane chinotadzisa here bato reANC kungoumba hurumende richisiya mamwe mapato ari kuti haasi kuda kushanda neana DA, kana kusiyawo iro bato reDA kunze riri kurambwa nemamwe mapato kuitira kuti vaende mberi nebasa?
Hongu vakandemiri, muri mune zvematongerwo enyika, bato reAfrican National Congress rikaenda kunoshanda neDemocratic Alliance rinobva rapa vaye vagara vachiripikisa zvekutaura, nekuti vanobva vati ayo takagara tazviona kuti ANC yakatengwa nevarungu. Saka ndo pane zvematongerwo enyika ipapo. Pane zveupfumi, kuti upfumi hweSouth Africa hunyatsofamba zvakanaka tichienda mberi, ndofunga kuti ANC inofanira kunge ine Democratic Alliance, nekuti kubatana kwavo neDemocratic Alliance ndoona sekuti kunopa confidence mune zveupfumi zvavo. Totarisawo kudivi reEFF neMK, vakapinda mubatanidzwa neEFF neMK. Zvinoito zvakanaka pane zvematongerwo enyika, asi pane zveupfumi handione zvichifamba zvakanaka.